pamusangano wavaita nevatori venhauma Harare nhasi, mutauriri weMDC Alliance vaWashman Ncube vati vane chivimbo muna vachamisa kunyange hazvo muMDC timu nemakakatanwa munyaya dzeutungamiriri webato iri.
I am happy to announce that the MDC Alliance principals.
Ndine mufaro kukuzivisai kuti vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vawirirana kuti Advocate Nelson Chamisa ndivo vachatikwikwidzira pachigaro chekuva mutungamiri wenyika patiri kupinda musarudzo. Ibasa redu sealliance kuona kuti vakunda musarudzo semutungamiri wenyika kuti titange zvirongwa zvekuvaka nyika yedu pamwe nekugadzirisa matambudziko akatarisana nevana veZimbabwe.
Vachamisa vatiwo vanonzwa kuzvininipisa zvikuru nebasa guru ravapiwa nemapato avari kushanda nawo.
Kutenda Mwari, ini ndinotenda Mwari nokuti chinhu ichi chinogona kuitika chete. Mwari vari vanokonzera kuti zviitike saizvozvo. Haisi nyore kuti vanhu vakuru vati iwe mudiki chiva mukuru. Zvinondipa kuzvininipisa, asi kutenda Mwari nokutendawo vanondionawo kuti ndinge ndichitungamirira. Haisi nyore kunzionzi mutungamiri, ibasa chitarafu chitsvambe. Saka tichangoita tichifamba, asi ndiona sokuti havasi kutarisa kuti ndine muturu mukuru. Vari kutarisa uturu huriwo mandiri unoenderana nezvatakapuwa navatsvangirai, sezvo vanga vari mutungamiriri akanga achitidzidzisa kwenguva yakareba. Saka ibasa guru, asi rinombonetsa here? Nokuti kuturika denga hobatsirana, tine tichibatsirana nevamwe, nemiwo muchitibatsira, nokuti mazano marayirano, njere moto dzinokokedzanwa.
Vachamisa vatiwo MDC Alliance ine zvinhu zvitatu zvairi kuvimbisa vafoti, zvinoti shanduko yakakwana yechokwadi, kuwaniswa kwemikana kuvana veZimbabwe vese pamwe nebudiriro.
Isu tine zvinhu zvitatu. Chokutanga, shanduko yakakwana izere, kwete gama reshanduko kana chigwishi cheshanduko sezvanga zvichiitwa navamunangagwa kuti shanduko inongova pamuromo chete, pazviito hapana shanduko. Chechipiri, toda kuti vanhu vaine mukana. Munhu wese anofanira kuwana mukana wokuwana basa, mukana wokurapwa, mukana wokuenda kuchikoro, mukana wokufara, mukana wokuroora, mukana wokuroorwa. Munhu wese ngave munhu ane mukana. Bereka mukana wako kumusana, bereka mukana wako katundu kako kemukana. Vamwe vachavaita masvinga emukana nokuti takanangana nekuvandudza mukana pane zvatinoita. Chechitatu, tirikuti isu toda budiriro kumunhu wese.
MDC Alliance yakumbirawo ruregerero kuvatapi venhau vakashungurudzwa nevatsigiri veMDCT. Vachamisa vavimbisa kuti vari kuongorora nyaya iyi, vakati havawirirani nekushungurudzwa kwevatori venhau.
Mutungamiri kana uri pamusha unototi chero chaitwa nevana, unotanga wati aiwa ndine urombo, wozoona kuti chii chaitika. Handisi kuziva kuti basa racho nderei, nokuti munozviziva kuti paharvest house panoita zvakawanda. Majournalistiwo ndakambotaura ndikati chiri kunetsera ndiri kuti tesingazivi kuti journalist ndiani. Vanhu vanopinda vakawanda, asi tichazvigadzirisa, nokuti chero munhu asiri journalist haakodzeri kuti anga achiitwa zvekutunga haraswa. Saka zvose izvi ndichada kutoti ndione zvinhu zvakamira sei. Semazera amunoita, ndichiri kungobata gazo remusangano ndichangotanga kangongonzwa kuti magiya acho anodi nemafambiro emavhiri akamira sei emusangano. Saka chitima ichi chikuru chinoonetsa, vamwe vari pakeriya, vamwe vari pahwindo. Saka tichazvigadzira zvedu, tine urombo zvikuru kune vanenge vakanganiswa, asi tichagadzirisa kuti zvedu.
MDC Alliance ine mapato manomwe anoti MDCT, MDC yavaNcube, PDP, Transform Zimbabwe, Zimbabwe People First, Multiracial Democratic Party neZANU Ndonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.